manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro gunyana 18 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reMDC inotungamirwa navamoge Tsvangirai. Ndirodzokorora, bato reMDC rinoti mutungamiri waro vamoge Tsvangirai vari kunzwa zviri nani kuSouth Africa uko vari kurapwa uye vari kutarisirwa kudzoka kumusha svondo rino. Chirongwa chebiometric voter registration chinotanga munyika yose asi vanhu vashoma vachienda kunonyoresa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vamoge Tsvangirai avo vakaendeswa kuchipatara kuJohannesburg, South Africa svondo rapera vave kutarisirwa kudzoka munyika mukupera kwesvondo rino kana vachinge vanaka. Vatsvangirai vakazivisa nyika kuti vane chirwere chegomarara uye vanopota vachienda kunorapwa kuSouth Africa. Asi rwendo runo vanonzi vainge vaenda zvechimbi-chimbi nekuti vainge vanyanya kurwara. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaburitsawo mashoko kuvatori venhau vachiti vatsvangirai vave kunzwa zviri nani uye vari kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuzovhota. Vamwewo vana chiremba vataura neStudio 7 vaudzawo Studio 7 kuti zvakakosha kuti vatsvangirai vambopota vachizorora nekuti vari kufunga kuti vari kunyanya kushanda. Vatsvangirai vanga vachitarisirwa kuita musangano wakakosha nemusi wechina nevamwe vatungamiri vatanhatu vemapato ari mumubatanidzwa weMDC Alliance. Vatungamiri ava vanosanganisira Vatendai Biti vePeople's Democratic Party, vaWorldsman Ncube veMDC uye vaJacob Ngaruvume veTransform Zimbabwe. Mutauriri wemubatanidzwa weMDC Alliance vaNgaruvume vanoti musangano uyu wakanangana nekuzeya zvakabuda musangano wakaitwa nevatungamiri veMDC Alliance nevatevedzeri vavo kukadoma. Vatungamiri ava vanodawo kupeta nhaurirano vonyorerana chibvumirano chekugumisira. Vabiti avo vainge vari kunze kwenyika havana kupinda musangano uyu asi vaudza Studio 7 kuti vari kupinda mune wekupera kwesvondo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata umwe mutevedzeri wavatsvangirai vaNelson Chamisa.
Ike zvino hainjanji pamaramiro avo pautano hwavo wongupanga pamboitikaka kugaka mbijana semunhu anorarama panyika semunhu akafanana nemi neni munhu anombosvikawo pakuti panombaunomboitawo kukosora kakuhotira ndounhuka ndokuva munhu. Asi ike zvino yavanjanji takatotarisira kuti kupera kwevhiki ino tinenge tinawo kuti chironga urongwa hwatinawo kana vachinge vapedza zvavanga vafambira kungonoonekwa kuti vakasimba. Nekuti munozviziva kuti 2018 hakudano anonzwa ibata mupfupi kubata murefu, ndonguva yekuparadza nzara, ndonguva yekuparadza uori, ndonguva yekuparadza kushayikwa kwemabasa. Chishasha yedu, nyanzvi yedu, tsvimbo yedu hombe kana kuti bhiza redu richaita kuti tikwanise kunoparadza hondo yakashata kudai iri kuunzwa nehama dzezanupf ndivatsvangirai. Saka tinofara kuti vatano vanaya ndaichotaura navo masikati vane mufaro mukuru vachiratidza kuti vari kutenda minamato yevana vezimbabwe mumativi mana enyika, kumaruwa, kumadhorobha, vafundisi, madzishe anga achifona achiratidza kushushikana. Tinotenda mao veterans anga achiratidza kushushikana
Panga paine mashoko ekuti vakaenda nechimbi chimbi ku South Africa uko nekuti vanenge vanga vachidzimbikana zvikuru asi bato renyu rinenge riri kuti vanga vagara vachienda zviri kufamba sei?
Ko kufamba kwemukuru wedu chinhu chinogara chichizikanwa nekuti munhu wevanhu kamutungamiri wevanhu. Isu takasiyana nevezanu pevu anoita zvunhu muchipakirwa kana kuti muchama wande muhande kana kuti pakati peusiku semhindo. Isu tinofamba masikati. President vedu pawakabuda muno vaenda kunoongororwa zvinova zvinhu zvafamba zvakanaka. Vanaya vamutano kuongororwa kwavakatiitwawo kwanga zvingafaniri kuenda ikoko kusouth asi kuti pakangonzi kuti tive tine shuwa yekuti zvinhu zvese zviri jechetere mvura yegovi panodikwa kuti dei vazama kuti vaonekwe nana chiremba vemuno nekusouth Africa vachibatana nokuti munhu mukuruka anofanira kuongororwawo zvinofadza zvinotiratidza kuti patinosvika 2018 havazowanikwi chimwe chingada kutikanganisa.
Asi iko kumbosimbirwa kwavari kuita nemuviri hakuzokanganisawo here nhaurirano dzamuri kufanira kuti munge muchiita?
Hazvitombokanganisi sokutaura kwandaita ike zvino tatobuda mudutu ranga richida kusimuka here.
Mumwe vateedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Kunyoreswa kwevanhu kuti vagokwanisa kuvhota kwatanga muguta reUlawayo kuine vanhu vashoma vanga vachinyoresa michina yeBVR ichitadza kunyatsoshanda pane zvimwe zvainotarisirwa kuita. Uko vamwe vanhu vachiti chirongwa ichi chinofanirwa kushambadzwa zvakasimba sezvo veruzhinji vasina ruzivo rwakakwana pamusoro pacho. Mutoro wedu wenhau Tauraishava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vange vachiuya vari vashoma asi kunyoreswa kwavo kuti vagokwanisa kuvhota kwazotanga nguva dzekuma9 mangwanani pamahofisi eZimbabwe Electoral Commission muBulawayo sezvo vashandi vezeki vambotanga nekuona kuti muchina wavo unoshanda zvakanaka here. Kunyange hazvo muchina uyu wange uchishanda zvakanaka wange uchimbotadza kuita zvimwe zvaunotarisirwa kuita zvakadai sekukwanisa kuburisa mazita enzvimbo dzekuti vanhu vanyoresa vanokwanisa kuzotarisa kuti mazita avo akanyorwa zvechokwadi here kuti vagokwanisa kuvhota kana kuti polling center muchirungu. Munatanga kunyoreswa pahofisi yeBulawayo District vaAbel Ncube vati vafara kuti vakwanisa kunyoresa asi vange vachinyunyuta kuti izvi zvakatorera nguva izvo zvatsigirwawo navaWeston Dumba avo vaita munhu wechipiri kunyoresa.
Nyaya iripo ndeyekuti process iyi iri right but chiri kunetsa ndechekuti vari kunonoka because ndauya pano kuseni is almost an hour and a half ndiri pano vachizama kurectify mamistakes avari kuwana ari kupama machines avo.
Vadumba vati kunyange hazvo zvingaive zvinotora nguva zvakakosha kuti vanhu vose vanokodzera munyika vave vanonyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Vadumba vatiwo maonero avo ndeyekuti veruzhinji havasati vave neruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Information iyi vanhu vazhinji havasati vakunyatsoiziva zvinoda kuti at least zvoiswa mumapepa zvoiswa mumaredhiyo nesuwo tauya kuzoregista toendawo tinotaurira hama neshamwari kuti ndo zviri kuitika through mawhatsapp edu especially mawhatsapp. I think within a week or so people will be knowing kuti vanhu vari papi.
Mumwe zvemugari wemuBulawayo vaAustin Moyo avo vanogara mumusha weveruzhinji weCowdrey Park vaudza Studio 7 kuti vange vachitevera nyaya yekunyoreswa kwevanhu kuti vagokwanisa kuvhota saka vaona zvakakosha kuti vauyewo kuzonyoresa.
Olalong ndandichitevera zviri kubuda kumapepa nawo nenyaya dzokunyorisa kuvhota ndauya kumadistrict offices ezeki kuzochekawo ndikawana vavhura ini hazvina kunditorera time tikanyorisa zvakandifadza stereki asi vanofanira kuimprova kulight ndoona kuti imba yavari kutora vanoneseka nelight.
Chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chakaparurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe svondo rapera muHarare. Asi nekuda kwekuti pari zvino michina yekunyoresa ichiri mishoma kunyoreswa uku kuri kungoitwa panzvimbo shoma kunyanya pane mahofisi ezek mumatunhu akasiyana-siyana munyika. Pari zvino pamahofisi ezek ari kumahombekombe kweguta kwakadziva kumadokero ndipo pari kunyoreswa vanhu vari pasi peBulawayo District pamwe neveUmguza District. Mukuru anoona nezvesarudzo muBulawayo amai Stembiso Kupe vabvuma kuti muchina wavo wambovanetsa asi vati vari kufara nemafambiro aita chirongwa pakutanga kunyoreswa kwevanhu nhasi.
Tatanga zvakanaka Yes, we had teething problems, but up to now I think we are clear. Tatotanga kuregister vanhu. Tambudziko ratamboita nderekuti tashaiwa polling station yedu mumachine medu. Tinayo polling station iyoyo asi mumachine yaramba kubuda. Saka tatomunyora tikabva tamutaurira kuti kana vauya kuzono cheka zita rako ku inspection uchaenda kunzvimbo yakati, because tiri kuziva kuti tinenge tatogadzira tatovaisa munzvimbo yavo yakanaka.
Amai kupe vatu ofisi yavo yebulawayo yakanzi ichapiwa michina zana negumi rimwe chete, uye vachave nenzvimbo dzinopfuura mazana mana dzavachange vachinyoresa vanhu. VEZEC vanoti chirongwa chekunyoresa vanhu chichasimudzirwa zvakasimba kana vawana mimwe michina iyo vakati vanotarisira kuwana pakati pemwedzi unouya. Kuti munhu ukwanise kunyoresa kuvhota, unofanirwa kuve uri chizvarwa chemuZimbabwe chine makore 17 kana kupfuura, uye unofanirwa kuve nechitupa cherata kana cheplastic chine mufananidzo wechiso chako kana ugwaro rekufambisa richiri kushanda. Residence yekutyaira motokari haikwanise kushandiswa pakunyoresa kuvhota. Munhu unozodawo gwaro rinoratidza paunogara, ingave tsamba yemvura iri muzita rako kana gwaro raunonyora rosainwa naCommissioner of Oaths, sabhuku kana mumwe munhu akadaro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
MuHarare vanhu vanga vari vashoma patanga kunyoreswa vanhu kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya. Pasvika nguva dza12 masikati, vanga paine vanhu makumi maviri chete vanga vanyoresa, vanosanganisira mutauriri webato rezano PF vaSimon Kaya Moyo. Ivan Chifera anotipa nyaya iyi.
Mukuru anoona nezvekunyoresa vanhu kuvhota mudunhu reHarare vataurai Gavi vati vatanga basa na7 nhasi mangwanani pamahofisi ekanzuru yeHarare ari kumbare muna Remembrance Drive, uye pavavhura pange paine munhu mumwe chete ange atomirira kunyoresa. Pasvika Studio 7 kuma9 pange paine vanhu vashomanana vange vakamirira kunyoresa kuvhota, uye vange vasina zvitupa vange vachidzorwa kumba, vange vasina magwaro anoratidza pavanogara, vange vari kunyoreswa magwaro echitsidzo kana kuti maafidavits, uye vagavi vange vachibva vadhinda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Vamwe vange varipo vaudza Studio 7 kuti kunyoresa kwange kuchinonoka uye vanoda kuti zvigadziriswe, asi vagavi vati izvi zvinotarisirwa sechirongwa chichangotanga, uyewo nekuti vashandi vavo havasati vajairira mishina yeBVR. Pasingatariswe nguva yekunyora magwaro, kutorwa mufananidzo wekumeso nezvigunwe zvange zvichitora pakati pemaminitsi mana kusvika pamaminitsi makumi maviri.
On average, sema tangira taita zuara nasi, munhu wekutanga ndaona registwa ne about 4 minutes, then the second one, it was about 4 minutes as well. Tongoti in average 4 to 5 minutes would have finished with a voter.
Vaga vati wechirongwa ichi chinogona kukurumidza kana vanhu vakauya vaine zvakakwana. Vati semuenzaniso vanhu havafaniri kuuya kuZEC vasina maafidavits, uye vati kana vasipo hapana anovadhindira magwaro aya.
Zvine zvakanaka kuti kana munhu uchienda kumunda unongoendawo nebadza rako, saka zvakanaka kuti munhu anongouyawo nepeni yake osvika opuwa fomu rake obva anyora. Zvinoreva kuti zvinochimbidza munhu wese obva abatsirwa nenguva.
Vamwe ndovange vachiuya nemagwaro ekuchairisa motokari, asi vagavi vati magwaro aya haashande nekuti haaratidze kuti muridzi chizvarwa chenyika ipi. Amai Evelyn Tachwana vekukwadzana East ndemuwe avo vauya vasina zvakakwana vakatozobatsirwa neVEZEC.
Nini panda regista unga chirongo chiri kufamba zvakanaka, asi pavasina kunyatsotsanangurira vanhu zvakanaka ndepekuti ukauya neenvelope yetsamba yawakanyorerwa. Inini ndauya ndine envelope yetsamba yandakanyorerwa, vakanditaurira kuti haiite, tangai mafila form rorere rinoratidza kuti chi munhu haana proof of residence. Ndanetsana navo chaizvo kusvika ndaenda kuofisi kwemukuru wavo kusvika tazonzwisisana. Saka I think zviri better kuti munhu uye netsamba yayo yekuti envelope yako yekunyorerwa yaya uye nayo kunoka, unototora process hombe. Ingouya uchitaura ini ndine pandinogara asi proof of residence handina, wongofidirwa chifomu chiya chiya chete wongoisirwa kwa Commissioner of Oaths wongoenda. Ndo zviri simple.
Mutauri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo vasvika pamahofisi eZEC panguva dzekuma 11, uye ivo vatora maminitsi 10 nemashanu kunyoresa asi mudzimai wavo atoroma minutes mana chete vamwe vati kunyange hazvo kunyoresa konga kuchinonoka vanofara kuti vezek varikuita basa nemazvo uye varikucherechedza magwaro emunhu wese zvisinei kuti ndiani vatiwo chimwe chavafadza inyaya yekuti vakwanisa kunyoresa muHarare kunyange hazvo vachinovhotera kumusha kwavo kumangwe Pasanzuki Primary School. Kunyange hazvo paine nzvimbo imwe yekunyoresa mudunhu rega rega, mishina yakawanda inotarisirwa mwedzi unouya, uye muHarare chete muchange mave nenzvimbo dzinodarika mazana maviri. Chirongwa ichi chinotarisirwa kupera pakati pandira gore rinouya. Akamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vadzidzi vana vekuAmerica vari kuita zvidzidzo zvepamusoro vakadirwa acid nezero mangwanani pane chimwe chiteshi chechitima muguta reMarseille muFrance. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vakurudzira kuti pave neshanduko dzakasimba dzavanoti dzinogona kuita kuti sangano reUnited Nations rive mucherechedzo werunyararo wakasimba. Nyanzvi munyaya dzezveHIV AIDS dzinoti Zimbabwe inofanirwa kuita zvirongwa zvekudzidzisa vakwegura nyaya dzeHIV AIDS senzira yekurwisa dambudziko reHIV AIDS sezvo vachiitawo zvepabonde. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzeHIV and AIDS vachishanda mubazi rezveutano, Dr. Angela Mushavi, vanoti vanhu vanenge vakura kusanganisira madzimai anenge amira kutevera vanogona kuita zvepabonde. Dr. Mushavi vanoti kune vamwe vanofungidzira kuti kana madzimai avo vamira kutevera havachaita zvepabonde, izvo vanoti hachisi chokwadi.
Madzimai tinoguma kuenda kuperiod vanobva vafunga kuti hazvichaite kuti uite nyaya yebonde nemudzimai akadaro. Ndinotoziva kuti kare kare zvainzi kana mudzimai asvika kunguva kana kuti asisaite maperiod zvaibva zvatonzi izvo mai havachasangane nababa.
Dr. Mushavi vanotiwo zvakakosha kuti vanhu vadzidziswe nezvenyaya iyi sezvo zvichikonzera kuti vamwe varume vabude kunotsvaga bonde kunze vachizvisa panjodzi yeHIV and AIDS.
Varume ava vanozoenda vunodii vunotsvaga sexual activity nevana vechidiki nekuti vari kuti mai vari mumba vadi vakura, and yet vanogona kutoramba vachisangana namai vari mumba without necessarily going outside of the home. Saka kurudziro yedu ndinofunga nekutaura kwataita neNational AIDS Council kuti ngatidzidzisane, ngatitotange nyaya iyoyi nekuti inogona kunge iri kutoita kuti HIV iwande munyika.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reNational AIDS Council NAC muzvare Madeline Dube vanoti ongororo zhinji dzinoitwa dzeHIV and AIDS dzinotarisa vanhu vari pakati pemakore 15 kusvika pamakore 40+. Asi vanoti pari zvino vakaona kuti zvakakosha kuti vanhu vane makore anodarika 50 vapinziwewo muzvirongwa zveHIV and AIDS.
Wongoro yatakaona mukaona mafigures edu atinopa ezviri kuitika titi muchaona kuti tiri kutaura nezvemaages 15 to 49, 50 zvichienda mberi ukoko vanhu vangasinganyanya kutaura nezvavo kuti ivavo vanhu vari mumakore iwayo 50 zvichienda mberi vangani vane utachiwana.
Muzvare Dube vanotiwo ruzivo rune chekuita neHIV and AIDS runofanirwa kuramba ruchipiwa kuvanhu vakura kusanganisira vanenge vafirwa kuitira kuti vaite zvepabonde vakachengetedzeka.
Kunyange dai munhu akafirwa munoona vanhu vachitsvaga kuda kudi kuroora zvakare nokuti anenge achinzwa kuti munyama make kana kuti nyama yake yakasimba manzwira ake achiri pamwe chete bonde anongorida semararamiro akanga achiita. Asi dambudziko nderekuti angave vana vababa kana kuti vamaya akangotaura chete kuti baba wenyu kana mai venyu vakaenda nana uda kutsvaga mumwe munhu munogona kuona kuti vana nevamwe vanhu vese vanogona kuti munogovada venyu. Saka izvozvo ndozvinoita kuti vasachabuda pachena kana vari kuda kuenda pabonde.
Gwaro reongororo yakaburiswa neZimbabwe Health Demographic Survey ya 2015 inoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana mashanu vanorarama neHIV and AIDS munyika. Gwaro iri rinotiwo zvakare uwandu hwevanhu vanorarama neHIV and AIDS kuvanhukadzi vari pakati pemakore makumi mana nemakumi mana nemana zvikamu makumi matatu nechimwe kubva muzana. Ongororo yeZimbabwe Demographic and Health Survey iyi inotiwo zvikamu zvinoda kusvika makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana zvevarume vari pakati pemakore makumi mashanu nemakumi mashanu nemana vari kuraramawo neutachiona. Zimbabwe sedzimwe nyika ine chisungo chekuda kupedza dambudziko reHIV and AIDS muna 2030. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Kanzuro yeguta reHarare inoti vagari vemuguta iri pamwe nemakambani vane zvikwereta zvinosvika mamiriyoni mazana manomwe emadhora, uye mari iyi iri kuida nekukurumidza sezvo vave kunetseka kuita mabasa anofanira kuitirwa vagari vemuguta. Svondo rino kanzuro iri kuronga kuvhara mvura mudzimba nemumakambani mazhinji senzira yekumanikidza vanhu kuti vange vachibhadhara mari dzavanonge vaine zvikwereta kukanzuro. Kanzuro yakatangawo kubudisa mapepa mazita avo vane zvikwereta kwairi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme akavabvunza kuti kubudisa mazita evanhu vane zvikwereta zvinobatsirei.
Izvi takaitira kuti tichenjedze vagari vemuHarare kuti kune makambani nezvikoro nemadzisvondo vasiri kubhadhara mitero yavo kukanzuro, vari kukonzesa kuti basa rekanzuro risaenderere mberi mune zvakanaka.
Zviri pamutemo here zvamakaita izvi?
Hongu zviri pamutemo. Kanzuro isu tinobvumidzwa kuti titaure kuti no, because mari iyi imari yevagari inofanira kunge ichiita basa. Saka vagari vanofanira kuziva kuti ndiani nani vasiri kubhadhara kuti basa rienderere mberi, ndiani ari kutadzidza basa kuti basa rienderere mberi.
Hurumende ine chikwereti chakakura sei?
Chikwereti chehurumende tine payment plan navo yekuti inobhadharwa sei, mastatutory obligations edu. Chikwereti chavo tiri kuchenisa kumastatutory obligations edu, saka chikwereti chavo tine payment plan. Munhu wese atinenge tine payment plan naye hatimuise palist iyoyai.
Payment plan yamakaita nehurumende iri kuitwa zvakanaka here? Havasi kudarikira darikira?
Hongu iri kuitwa mune zvakanaka.
Munofunga kuti pangaitwa imwe regerero here yakapise zvakamboitika kuti vanhu vasabhadhara zvikwereti zvavanazvo kuHarare City Council?
Handione zvakadaro gore rino.
Ko, kana zvikaitwa moita sei?
Government yakatotaura kudhara kuti hakuna hatikukanzura zvikwereti. Ndivakataura kuti takatoita mistake kudhara pazvakamboitika, hatikukanzura zvikwereti.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichimbokuendesai kuna Mavhulasi Muhlanganya uye achitiudza zviri kuitika paFacebook.
Vatsigiri veStudio 7 vepaWhatsApp vane zvakawanda zvavari kuzeya pari zvino. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Vakadi veStudio 7, tinotenda nenyuzi dzamunotipa dzinotizivisa mamiriro azvinenge zvakaita mukati menyika yedu. Ndoda kutaura pamusoro penyaya yezvekunyoreswa kwevanhu kuti vagozovhota mugore rinotevera maelections anouya. Chirongwa ichi tinochigamuchira seruzhinji rweZimbabwe kuti tiri kuzoshandisa mukana uyu kuti tinyorese kuvhota tigosarudza mutungamiriri watinoda. Saka chirongwa chakanaka. Tinokurudzira munhu wese kuti anonyoresa kuvhota agovhota akasununguka achisarudza mutungamiriri waanonzwa kuti iye ndiye mutungamiriri achamuitira zvakanaka uyezve nenyika yedu yeZimbabwe. Asi dambudziko randinotarisa ndichiona idambudziko riri pasangano rinoona nezvesarudzo iri reZimbabwe Electoral Commission inotungamirirwa navarita makarau. Tine dambudziko nekuti hatisi kuimba nesangano iri, nekuti sangano iri harisi sangano ratingati riri independent pachirungu. Isangano riri muhapwa regovernment, saka riri pachena kuti rinenge richiudzwa zvekuita. Hatisi against nekunyoresa kuvhota, asi tiri against sangano iri nekuti harisi independent. Tinoda sangano riri independent risingakondiro hairirorwi nebato rezvematongerwo enyika. Tinoda sangano rakazvimirira roga, nekuti kana uri refuri unofanira kurefura mutambo wauri kugutsikana nawo kuti iwewe hausi kuzoudzwa nevatambi kuti ita zvakati, ita zvakati. Uchange uchirefura sina kwawakarerekera. Zvino sangano iri isangano riri muhapwa meZANU-PF, saka hatimbooni richizotiitira zvinhu zviri transparent.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Nyaya yakakwidzwa kudare repamusoro nebato reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai yekupikisa kuziviswa kwakaitwa mazuva ekunyoreswa kuvhota nemutungamiri wenyika yanga ichifanira kunzwikwa nhasi mudare aina kuzobudirira kupinda mudare. Nyaya iyi yave kuzotarisirwa kunzwikwa nemusi wechina. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Nyaya yakakwidzwa kudare nemunyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora yekuti kunyoreswa kwevavhoti kumbomiswa nepamusana pokuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission haina kugadzirira zvakakwana yatadza kuzeiwa mudare repamusoro sezvo magweta anga akamirira vamugabe ati haana kugadzirira zvakakwana. Rimwe remagweta aya vatawanda kanengoni vati vanoshanda kuhofisi kwavamugabe vakatambidzwa mapepa emhosva nemagweta avamugabe Monzora havana kunyora mazita avo pamapepa aya, saka vati vanoda nguva yekuti vambonyatsoongorora mapepa aya. Mapepa akasvitswa kudare navamonzora anoti zeka ina michina yakakwana kuti itange kunyoresa vanhu sevavhoti. Vachiti kunyoreswa kwevanhu sevavhoti kwatanga nhasi kuchaita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa sevavhoti. Gweta ravamonzora vaEric Matinenga vaudza mutongi wedare vaDavidson Moses Foroma kuti magweta avamugabe anofanira kuunza mhinduro yavamugabe nechimbi chimbi sezvo zeki yatotanga kunyoresa vanhu sevavhoti. Vamonzora vaudza vatori venhau kuti havasi kufara nekutamba nenguva kuri kuitwa navamugabe, avo vavati vaifanira kutanga vaona kuti ZEC yagadzirira zvakakwana here kuti itange kunyoresa vanhu sevavhoti vasati vatara mazuva achanyoreswa vanhu sezvinodiwa nemutemo.
Nyaya yedu yanga ichifanira kutongwa nhasi yokuti isu zvakaitwa naPresident Mugabe hazvisi pamutemo zvekudaidzira voter registration pasati pagadziriswa hwaro hwakakwana nemameshini akakwana tese tichiziva kuti zviri kuitirwa kupi. Saka zvazokumbirwa negweta ravamugabe kuti vanoda nguva yekufanozeya zvatiri kuita zviri mumapepa edu ecourt, saka vakumbira kuti nyaya idzwike musi wechina. Tiri kuziva zvedu kuti vari kuidelaying chete, asi isu ticharamba takashinga.
Zvichakadai vamonzora vati mamwe mapato anopikisa anoti MDC inotungamirwa navawosh menxuve, ZAPU, Transform Zimbabwe pamwe neZimbabwe People First vati vachabatana neMDCT munyaya iyi kumatare vachida kuti chirongwa ichi chimbosendekwa parutivi kusvika zeki yarongeka. Mutongi wedare ati nyaya iyi idzoke kudare nechina uye akuridzira magweta avamugabe kuti auye akagadzirira zvakakwana kuti nyaya iyi inzwikwe. Zvichakadai vamonzora vati zeki iri kushandisa vechidiki vaiva muchirongwa chebhodhagezi mukunyoreswa kwevanhu sevavhoti zvavati zvichaita kuti veruzhinji vakashungurudzwa zvine chekuitwa nezvematongerwo enyika vasasununguke pakunyoresa kuvhota pamwe nepakuvhota kwacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvechirongwa chebiometric voter registration icho chatanga munyika yose nhasi asi vanhu vashoma vachienda kunonyoresa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Batore MDC notungamirwa na vamoge mchangirai, rinoti mutungamiri waro wawe kunzwa shirinani ku South Africa uko waru kurapwa, uye waru kutarisirwa kudzoka kumusha shondorino. Chirongwa chebiometric voter registration chinotanga munyika yose asi vanhu vashoma vachienda kunonyoresa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kumpandula 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, impila kahle kamongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai, yena oyelatshwa kwele South Africa, isidale ukungahlaliseki kubandla lakhe. Uhlelo lokubhalisa amagama abazavota luyaqala kobulawayo laseGwanda kule ngxaki ezimbalwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Impila kahle kamongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai oyelatshwayo kwele South Africa isidale ukungahlaliseki kubandla lakhe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa isikhulumeli sikaTsvangirai umnumzana Luke Tambo Rinyoka uthi akumelanga uzulu ekhathazeke kakhulu ngempila kahle yakhe, ngoba esesizwa ngcono kwele South Africa lapho agijinyiselwe khona ngolwesihlanu emadabuka kusa ngendizamtshina engasezwa kuhle. Eminye imbiko ithi uTsvangirai uhlinziwe. Sixhume umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Akwakhathesi hayi uright sibili, usesizwa ngcono uyaxoxa sibili, uthumele nje ilizwi ebantwaneni baseZimbabwe ukuthi yebona ye usesibhedlela. Kakutsho ukuthi into sesibhedlela iqine saka. Iyasikhuthaza sonke ukuthi asambeni siyerejista njengamavota. Lapho elifika khona lithole ubunzima, ubaba uTsvangirai ukuthi yazisani abalandeli bethu. Ungamabandla nje basesibambini nje, singamabandla abangenele. Nithi lizahlangana nayo amabandla nalo imazi ukuthi hayi bakithi thina endaweni enje sesilodubele nje. Kwenze lathi sigijime siye kuzo ukuthi kanti ludubu olunjani, njalo luvela ngaphi, njalo siluqondisa njani. Ngoba ukuthi sazi ukuthi kulomanakade ukuthi linandambe liyezama ukuyathatha lawo maphepha zokuyarejista lingehluleka, lingasazisa sanelisi ukuyafika endaweni lezo nesikhathi esifitshane.
Bakhona ababuzayo bathi ngokungezwa kuhle kwakhe ngumuntu ongenelisa na ukuqhubekela phambili akhokhele umanyano wamabandla aphikisayo njalo angene kukhetho oluzayo.
Angina mandla ukuba lombono yokusasa yomuntu. Sonke sikhona lapha sihamba nje emgwaqweni singabantu nje esimele ukuyangena emathuneni okungaziwayo ukuthi kunini. So umbuzo lobu uba nzima ukuthi ngiwuphendule, kodwa mina engikuzwileyo ngendlela yiyo yona umuntu kade sihlekela ixoxa sikuhle. And uyakwazi vele wonke umuntu nxa uvele ulatshwa nami nje ngiyagula kungani ngake ngike ngiyalinigenxeke ngilale phansi sikeke sokuthi ngiyafa angithi nanku ngiyathetha layo namhlanje. Ngumzimba nje lawo uyabufuna ukuthi ulungise okungayisikho okusemzimbeni ubuyele endaweni yakho. Obviously nxa sokulungisa kuba lokuphicana kwemzimba okuzamenza umuntu alale phansi akuthi kusabe sesifo endlele phansi mina kade sivikela lephelile azange ukuthibe nzima umzimba nje kade usukhalakhala ukuthi usumele ulungiswe.
Abalandeli elingabatshela waphamasi
kubalandeli bethu be-alliance kuzizalwana zaseZimbabwe bantu bakamlimi asambeni siyerejista njengamavota lapho elihamba khona bakithi ngaproblem guqu ikhangekhangele phandle ukuthi ngeke labona abalandeli bethu be-alliance khonapho ibandla likababu Hoshman Ncube ibandla likababu Bithi ibandla likababu Tswankirayi ibandla lezanundunga imiqwebe nje umuntu khonapho eduzane ukuthi abakithi singene lapha silodubo olunje kwenze ukuthathele phezulu yathi sambe siyebuza khonapho endaweni yakhona kanti udubo lolungolwani kubangelwa kwiyinto uphela ngaphi silukhondisa njani. So ubaba njengobaba uTswankirayi yalikhuthaza lonke ukuthi hamba asambeni siyerejista njengamavota.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iqale lamhlanje ukubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo isebenzisa imitshina yama-biometric voter registration kits endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezigoqela koBulawayo laseOmguza eLobanje bekule nkinga ezimbalwa ezibalisa ukungaphumi kuhle kwamabizo endaweni zokuvotela ukuphuza ukuqala ukungabi lengwalo eziqondileyo zekheli kanye lokungaphumi kuhle kwezithombe kubika unompumelelo moyo.
UBulawayo utholiswe ama-BVR kits azasetshenziswa ukubhalisa abantu ukuthi baphatheke ekhethweni lomnyaka ozayo alikhulu elilechumi. Ababhalisayo ukuvota bangabhalisa endaweni lapho abakhona nxa belamaphepha aqondileyo. Amabizo ababhalisayo azaphuma endaweni eyodwa yokuvotela eseduze lalapho abahlala khona abazavotela khona njalo. Uhlelo lokubhalisa abafuna ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo luzakwenziwa ngamahlandla amane koBulawayo. Amahlandla lawo azakhangela indawo eziphithizelayo eziqintini zakoBulawayo. Ekhuluma esemahofisini eZek uDistrict Elections Officer unkosikazi Sithembiso Khuphe uthe uhlelo lolu lokubhalisa lukhangelele ukufinyelela abantu abafika inkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi amane lane 444,000 koBulawayo kuphela endaweni zokubhalisa ezilikhulu lasikhombisa i-107.
Namhlanje siqalile ukuvula isikhathi sivule ngaso sivule ngokota to 8. So i-setting up of our center, i-center yethu iBulawayo district. Uhlelo soluqalile yes with ama teething problems. Ama problems okuthi nxa siqalisa i-first client yethu umuntu wethu wakuqala besizama i-polling station yakhe siswele ku-machine. Okuthi sigcine sesimregister under i-Amavin. Yene melebe semtshana.
Umnumzana Nkosana Mpofu osuka eNkayi wenelise ukubhalisa ukuvota ethi loba engela ncwadi ebikhombisa lapho ahlala khona kodwa uthole usizo ezekhe. Ethi inkinga ezaba khona ngumango ozahanjwa ngabantu besiyabhalisa ngoba iUmguza district inxele.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota kima ngibanga lama challenges. Ubunzima obukhona ukuthi abantu ngeke benelise ukufika ngobuningi babo lapha kule ndawo. Ngenxa yokuthi nxa ngikhangela iMath North eningi ngamakhaya, abantu uyamthola ngela ngichivini idola umuntu yokugada. So ukuthi abuye lapha njalo indawo leyiseceleni kakhulu. So ngathi semfikile ngabachasisela basebengitshela ukuthi alubana ubuye lencwadi evela kusobhuku. Basebengichasise nxa sokunjalo kule inform abanike yona. Ngayifila bathi ngihambise ku-commissioner wabe sesiyasayinela yabe sesiba yi-proof of residence.
Omunye owayenelise ukubhalisa koBulawayo ngumnumzana Austin Moyo osuka e-Country Park uthe yena ubhalise kuhle kazange abe lenkinga ethi kumele bazame ukuguqula ukuthatha izithombe ngoba kulesibane esingakhanyisi kuhle. Amahofisi akobulawayo ebengela komishina onceda abaze bengela ncwadi zekheli okwenze unkosikazi ayitatshele ayehluleke ukubhalisa ukuvota ngoba inombolo yendlu eveza lapho azavotela khona ayihambelani lazelayo ukuzobhalisa ukuvota. Umsunguli wesiziba ekubhaliseni ukuvota umnumzana Abel Ncube ufike emahofisini okubhalisa ngo-8 ekuseni waze wayenelisa ukubhalisa ngo-10 ekuseni ngoba izisebenzi zezekhi bezisaxhumanisa imitshina. Udubo olubhekane lomnumzana Ncube yikuba indawo abemele avotele khona ayiphumi emtshineni we-BVR kodwa isehlelweni lokuthi abantu bazavotela khona. Ngemva kokubhalisa ukuvota, uNcube uphiwe iphepha elidindwe ngomtshina azalisebenzisa ukuhlola ukuba ukhona kuluhlu lwabazavota. Njalo ulakho ukulisebenzisa ukuvota uma ibizo lakhe lingatholakala lingekho kuluhlu lwabazavota.
Uhlelo lokuvota lelo lumphusta kulo fike bangavuli la 9:10 lapha 2 hours sel the residence proof bangiphe ireceipt eyokuthi kumele ukuthi nxa sengisiye cheka ngicheke ngayo kodwa laphana kade kusehlula ukuthi isikolo samemvotela kiso siphume kodwa besiphuma singatshengisi i-ward yami.
Uhulumende uqale uhlelo lokupha abantu izithupha kunye lengwalo zokuzalwa phambilini kokuba baqale ukubhalisa ukuvota ukwenzela ukuthi abantu benelise ukubhalisa ukuvota sebelezithupha. Kodwa izithupha abaziphiwayo azilazithombe okuzakwenza ukuba behluleke ukubhalisa ukuvota. Kusukela namhlanje izekhi iphakathi kokufundisa abantu abedlula amakhulu amathathu okwamalanga amabili abazabhalisa abantu ukuvota kobulawayo. Ngemva kokubhalisa ukuvota abantu bazabizwa njalo ukuba bezohlola ukuba amabizo abo akhona kuluhlu lokubhalisa ukuvota kodwa amalanga akhona awakabunjwa. Ekubhaliseni ukuvota kudingakala isithupha sephepha esezenge leseplastic, ipassport esebenzayo kunye lencwadi etshengisa ikheli yalapho umuntu ahlala khona. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Silokhu sikudaba lunye, uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo eGwanda luqale ngehola lethumi lambili emini, injalo bebalutshwana kakhulu abantu ababuye ukuzobhalisa ngoba izakhamizi zaleli dolobho zisola inyathelo likamansipala lokubabhatalisa imali elidola elilodwa ukuze ziphiwe ubufakazi balapho ezihlala khona i-proof of residence. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Iningi lalabo abayenelise ukuyafika emahofisini weZimbabwe Electoral Commission iZEC lamhlanje eShashi Building libuyisele emva ukuba liyedinga ubufakazi bendawo abahlala kizo i-proof of residence ukuze lenelise ukubhalisa amagama kuluhlu lokuvota. UNkosazana Linda Mpofu obengawuqala ukubhalisa uveze ukudana ngenyathelo likamansipala lokubhadalisa idola muntu ngamunye ukuze athole i-proof of residence.
Ye, i-council yabhadalisa sibili idola ngilibhadele mina. Lokhu sibili kutshengisela kumbe singathi yibudlova, kumbe ngathi ngumhawu, kumbe ikuthanda imali kwe-council.
Umnumzana Ngqabuto Mpofu laye ngomunye othi ubizelwe emva ukuyadinga i-proof of residence.
Ngihambile ngisiya register, bafika bangitshela ukuthi ngiyaza ke ngiyenelise ukuregister ngingela proof of residence. Masengihamba ke ngayidinga kumansipala lapho engithwele khona nje kalula ngokukhipha idola.
UNkosazana Juliet Nkiwane ungumqondisi wenhlanganiso yabomama e-Human Development in Zimbabwe njalo ube ngomunye walabo abenelise ukubhalisa amagama abo lamhlanje. UNkiwane uthi kukhona angakuthandanga.
Ngikunazeleleyo ukuthi into le eqalise abantu bengakatshelwa ukuthi uyarejista kutsha. Abantu phandle abakwazi ukuthi kumele baregister. Ngisuke nje kwangikhathaza ukuthi phakathi nxa ungena kulamapholisa ahlomileyo lokhalomuza kwethu sela izakhamisi.
Uhlelo lokubhalisa kakutsha amagama kuluhlu lokuvota lukhangelelwe ukugqitshwa ngozimandlela omnyaka ozayo. Nginguvusi Sizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngisemajawunden eGwanda.
Udubo lwezilwane esizingena emizini yezakhamizi zedede ewangelo qhubekela phambili kulesi siqinti osukubangele ukuthi kube lokwesabela impilo zezakhamizi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sinye isakhamuzi umnumzana Stanley Torima yena othi izakhamizi sezisesabela impilo yazo.
Okwakathe sigandi silohlupho lokuthi inyamazana njengezilwane seziphenduka futhi ezigabeni lapho kuhlezi khona abantu. Okokuthi ngikhuluma kanje lapha emagoli yetareni la zihluphile okokuthi zilele zibhoda emzini eziyisakamizi la. So much so that abayehlulekiwe ngokuthi bephuma phandle ukuthi beyona ukuthi bengasiza izifuyo zabo njani ezibayeni.
Manje zona izifuyo azidliwanga?
Azisadliwanga. Ngenxa yokuthi bayepoyinta-poyinta ngama-lights lawa akhona lezi nsuku amakhulu lawa. But okwamaqiniso zona izifuyo izo zayenza ukuthi izakhamizi zibe kwazi ukuthi sokuleyinye into eyenzakala emizini yawo. Ngenxa yokuthi zaqalisa ukukhala, uyazi ukuthi inyamazana iyakhala leyi ndlela ekhala ngayo nxasukuba into especially nxa kudlula into inyamazana esabisa njengesilwane amadonga achathi ukuyenza okhunye la imbuzi lezinja khonapho. So of course abasaphumanga ngaphandle because bekudusi ukuthi into yangunayo into enkulu kakhulu. Even ekuseni izakhamizi sihamba sibonisana ukuthi kungaba kwabangelwa kuyini ukuthi inyamazana lezi zenze konke kwakutshengisa amasondazo ukuthi izilwane ezinkulu kakhulu okuzwayo.
Manje like lakhuluma yini labe parks?
Abe parks inombolo zabo akhula muntu kade zikhala sibili abamakhalekhukhwini abo but akhula muntu kade edobhe ifoni zabo.
Umnumzana Stanley Torima isakhamuzi isedede ewange. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump wethule amazwi akhe akuqala emhlanganweni womanyano weUnited Nations namuhla esithi kumele lumanyano ube ngobalulekileyo ukuze wenelise ukuthuthukisa inhlelo zawo. Ukufuthelana phakathi kwabantu besigaba se-Oromia labesigaba se-Somalia kwele Ethiopia kubangele ukuqhamuka kodlakela kwafa abantu abalitshumi lasishiyagalombili edolobheni le-Awade. Abazali kanye labondla abantwana abalobugoga baqhubeka besehluleka ukuthenga inqola zokuhambisa ama-wheelchair ngoba beswela imali. Kubika uMavis Gama.
Inani labadinga usizo kunhlanganiso eziphathisa ngama-wheelchair libikwa liqhubeka lisanda. Ugogo uChipo Moyana waseChiredzi oleminyaka yokuzalwa engamachuma esithupha ngomunye wababhekane lodubo lokuswela imali yokuthengela umzukulu wakhe iwheelchair. Ugogo Moyana ulomzukulu oleminyaka yokuzalwa emine olobugoga obumenza ehluleke ukwenza loba yini obekusenza abe ngohlezi esemhlane. Uthi unina umntwana wayadinga ukuziphilisa eGoli ngemva kokuba uyise walomzukulu engazihluphi kumnakekela. Ugogo Moyana ngomunye wabaphiwe iwheelchair ngabe Rotary Club ngemva kokuba ekhalazekibo. Umkhokheli weRotary Club eHarare Central unkosikazi N Nyakunu ulandisa ngabahlangana lakho ekusebenzeni labadinga usizo kibo okufana lama wheelchair.
Kulabantu abaningi lapha eZimbabwe abalesifiso sokuthi ngabathola uncedo lwama wheelchair kodwa bengenelisi ukuzithengela ama wheelchair akhona.
So njengoba nje singabantu laba beZimbabwe sasithi kungcono sincede sadingana labantu esingasebenzelana labo eAmerica kule Rotary Club okuthiwa iRotary Club of Freshmen abasincedileyo ke basipha lawo ma-wheelchair ukuthi sincede abantu abengenelisiyo ukuthenga.
Unyakunuthi lukhulu udubo lokuswela ama-wheelchair kulabo abawadingayo ngoba ebiza imali eningi kakhulu.
Nxa sikhangele sithi sikhuluma ngama-figures esingathi ngesilungu ngama-figures eZimbabwe lapha kukhanya lokhu kufuneka ama-wheelchairs angafika 30,000. Thina sitholela i-440 okuthi singathaba sibili nxa singenelisi ukuthi sisebenze njalo sithole amanye sincede ikakhulu laba abaphandle kweHarare abakulezinye indawo ezingafikelekiyo.
Okusuka ungezelele kulolu dubo ukuthi lokhe uzulu egijimisa elokuthi yikuloywa ikanti lowo ogogekileyo edinga nje usizo isikhathi sisesekhona. Omunye wabasebenza kuhlangothi lezokukhankasela imisebenzi yeSt Giles unkosikazi Salome Nziramasanga Masawuso ugcizelela ubunzima uZulu Makhaza abhekana lalo nxa elesihlobo esilobugoga singesidinga usizo lwe-wheelchair.
So what these wheelchairs or donations have done, they are assisting.
Lolu sizo lezinqola zama-wheelchair seluphathisa ekuthini banelise ukuhamba lapho abafuna ukuya khona. Sekusiza kulabo abawasebenzisayo ukuba banelise ukuzenzela njalo benelise ukuphatheka kulokho abekade bengenelisi ukwenza, okubalisa ukuya emsebenzini, kungaba ibuya esikolo loba ukuya kwethekelela izihlobo abakade bengenelisi ukukwenza.
Abe Rotary Club besebenzisana labe St Giles bathi phose inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 zabantu abanganelisi ukuzithengela ama-wheelchair sebezokhalaza kibo. Kunje sebanelise ukudinga edlula amakhulu amane kuphela kulawo adingakalayo uZulu eqhubeka ezodinga usizo kibo. I-wheelchair ibiza imali esukela kwengamadola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 okuyimali enganeliswa ngabanengi elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Bakhona abathi bahlulukelwe ngokugula komkhokheli webandla le-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai kanye lomongameli Robert Mkabe yena ovame ukuya kwelatshwa eSingapore. Abanye abafana lo wake waba ku-MDC Isamanyene umnumzana Mathula Lusinga bathi sokumele uTsvangirai lo Mkabe banike ithuba abasekeli babo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Asizweni uLusinga exoxa ndawonye lo mnumzana Efort Nkomo owezanu-PF kanye lo mnumzana Busani Spanda belo Gibbs Dube weStudio 7.
Umgabe akafuni ukuyeka achiyele abancane. Laye ubaba uTsvangirai uselide i-opposition for iminyaka emingaki. Engawina usezafuna iminyaka emingaki. Ngakho-ke mina ngithi akuzanyane abanye abantu. Angeke ngabakhethela ukuthi ngubani omele afakwe, kodwa-ke singajabula ma kungangena ontanga labo babuse kuke kubonakale ukuthi siyaphi ngelizwe lethu.
Baba Nkomo, ungamphendula uthini lapha uyakhuluma ubaba Lusini?
Okuliqiniso ukuthi amabandla ezombuso welizwe ngamabandla alenhlelo zayo ukuthi nxa omunye esethe hayi mina sendiniwe bahlale phansi bakhethe omunye. Akutsho ukuthi nga umkhokheli esegulile kumbe esegula amabandla wona lawo akusemelanga abe ngamabandla ngenxabana umkhokheli kumbe usephathekile kumbe kakasekho. Ibandla lizahlala lilibandla elilabantu ebantwini bona labo abakhokheli bakhona bazahlala bekhona.
Aha, yes, bona sesilobaba futhi omunye ecingweni lapha silobusani.
Abakhokheli laba njengoba begula, so ngoba impilo ayiphathwanga yithi kumbe ayiphathwanga yibo. Ngokubona kwami elizweni akumanga kahle manje. Mawuthi uyabheka kubandla le-ZANU-PF akumanga kahle, uthi uyabheka ku-MDC lo Thokozani Khuphe umsebenzi kaMorgan Tsvangirai akumanga kahle. So amboni mina ukuthi ikhona into engasiza noma ngithi khona ukugula kwabo kungalethani ngaphandle kokuthi bona bona uba nje ngabanye abantu umsakazi kwelami side uba bayadeda nje beke bebona ukuthi laba abantu abanye abakhona angeke basilungise yini isimo saseZimbabwe.
Lapho lizwe inxoxo phakathi kukamnumzana Busani Sipanda omnumzana F40 Nkomo wezanu PF lo mnumzana Mathula Lusinga Velo Gibbs Dube wa Studio 7. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu labesifazana lomdlalo wenguqu elamamighty warriors selifinyelele kusigaba sama semifinals kumncintiswano weCOSAFA Women's Championships oqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe lidlulele kusigaba sesemifinal ngemva kokuba kube yilo elibe nemiklomelo eminingi kumaqembu aphutshe imidlalo yezibaya esendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo. Amankazana eZimbabwe aphutshele imiklomelo emihlanu kusibaya sikaGroup A bengaphansi kweqembu leZambia lona eliqede imidlalo yalo lile miklomelo yisikhombisa. Kusibaya sikaGroup B kunqobe iqembu leKenya lona eliphutshe imidlalo yalo lile miklomelo yi-9. Kuthi kusibaya sikaGroup C kunqobe iqembu leSouth Africa lona eliqede lile miklomelo eyisikhombisa. Imidlalo yesemifinal izadlalwa ngolwesine lapho iqembu leZimbabwe lizadlala khona leqembu leKenya kuthi iqembu leZambia lizadlala lele South Africa. Iqembu leZimbabwe kumele libongele Kenya okuyilo eliliphathise ukuba lifinyelele kusigaba sesemifinal ngokunqoba elikwenzele eSwaziland namhla emini nge-1 kanya. Aluba iqembu leSwaziland benelise ukunqoba eleKenya amankazana eZimbabwe yabazahle iphelelwe ngumphako. Kodwa umqeqetshi waleli qembu uMduduzi Nxumalo uthi bafunde okuningi kulo mncintiswano loba nje sebebhekise amabombo ekhaya.
Ya ngicabanga sithendele phasithile kube sathi Mozambique ngabe asigabile nkinga lesikiyo nami because besitawuba na 6 points and loko bekutawuso ukuthi noma sesiyadliwa la will be the first number 2. But I think the girls played the game they are all bafunzile kulo mdlalo lo and nababuyele ekhaya babuyele ekhaya khona lebakuphethe Dr. Bendi abaye badlali abangcono okuchubekele mina.
Komunye umdlalo wesibaya sikaGroup B odlalwe namhla iqembu leMozambique lichayele Mauritius nge-3 kanya enkundleni yeLuveve. Lo bekungumdlalo wokucina ukudlalelwa enkundleni yeLuveve kulo mncintiswano njengoba imidlalo yesemifinal ezadlalwa ngolwesine kanye lowefinal ozadlalwa mhla zingama-24 izadlalelwa enkundleni yeBarber Field. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhlelo lwe Live Talk lamhlanje sikhangela uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo oqale endaweni ezijiyeneyo zelizwe lamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Impila kahle kamkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai yena oyelatshayo kwele South Africa isidale ukungahlaliseki kubandla lakhe. Kodwa embikweni awethule lamhlanje uTsvangirai uthe usesimeni esihle njalo uzulu kamelanga akatazeke. Uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo luqale lamhlanje endaweni ezijiyeneyo zelizwe kulengxaki ezimbalwa. izakhamizi zetete zikhala ngodubo lwezilwane esezingena emizini yazo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo umuntu ngamilinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.